Saka ichi kandi zvekuti we la fadzi vanogadzira simenda vaka haya e contractor akanga achiblasta matombo pasite pavo. Saka paakaputisa matombo dombo rakaflya ndokuenda mumining compounds panonzi papangula farm. Saka mumwe mukadzi anga atoriwo mumba make zvake akagara nemhuri yake anonzi Shupitai Chatsina akabva angopwanywa nedombo iroro rakapinda neparofu ndokubva atongofira ipapo. Mumwewo zvekare wemufemiri imwe chete akakuwara kuburikidza neaccident iyoyo. Saka hurumende minister wemines akaenda ikoko akanotaura nemhuri iyoyo akasiya avaudza kuti vasataure neumwe munhu anyone anenge achida information anofanira kutaura nemine management. Saka team yeCNRG yakaenda kumizuro ikataura nemhuri yacho vakakonfirma kuti zvinhu zvakaitika. Vakataura zvekare nelafaji wacho vakakonfirma kuti chokwadi zvakaitika zvinhu izvozvo.
Asi kana pachidhurwa matombo zvakadai vamaguhu hapafaniri here kunge paine dzimwe nzira dzekuti vanhu vakwanise kunge vachichengetedzwa kuti vasarasikirwe neupenyu?
Ndo zviri mumutemo. Chekutanga pane distance inofanira kuti itenderwe kuti munokwanisa kublasta nzvimbo yakati iri kure zvakadii nekunogara vanhu. Saka kambani yelafaji yakatanga kuchera iri nechekure iri munzvimbo inotenderwa nemutemo in terms of distance pakati pepavari kuchera nekuri kugara vanhu. But then vakaramba vachiwedzera nhanho dzavo vachienda pedyo nepari kugara vanhu. Kusvikira iko zvino izvi vakablasta dombo ndokunopinda straight mumba memunhu. Chechipiri, kana pachiitwa blasting panofanira kupiwa warning kuvanhu kuti parida kublastwa nekuti munokwanisa kunga muri kure zvenyu kunogara kumwe vanhu. Asi vanhu vanenge vachifamba vachienda kwavari kuenda. Saka vanhu vanofanira kupiwa yambiro yekuti in the next 5 or 10 minutes tinenge tichiblasta, saka musauye padhuze nenzvimbo iyoyo. Hazvina kuitwa izvozvo, dombo rakangodhurwa chete vanhu kwavakutongopwanywa. VEMA zvekare varipo kuti vaite make sure kuti maactivities emining haakanganisi here hutano nekurarama kwevanhu. Saka zvinhu zvese izvozvo tiri kuona paine kutyorwa kwemitemo yakawanda wanda zvokuti nhasi uno kunyange pakataura neveema vanga vachingoti ende munotaura nekuministry of mines. Kazhinji mukaona zvadaro vanenge vachiziva kuti mutemo wakatyorwa